No, isitini nezidangano nomfaro because we kuba patanga tichiita misangano nehome affairs ndo hondo yatatsingorwa kuti no nguva yamakapa vanhu chienderana nemaringe nemarongero akaita zvinhu kuti iko zvino vanhu vaakuaplya online vazhinji havana ruzivo rwekuti online inoendwa sei vanotoda kutanga vatsvaka kana kuenda muinternet cafe mavanonobhadhariswa kuti vaitirwe zvinhu izvozvo so zvinotora nguva yakareba zvikuru than time yamakavapa asi ivo vanga vachiramba havo vachiti no isusu tinongogumira patakakuudzai inobva vambotisudurudzei bichana mazuva apfuura inobva vaisa pakupera kwemwedzi unoyu asi musi wanovhemba 4 takanga tine musangano mukuru wenational all stakeholders yedepartment of home affairs patakanga tina chief director wemarefugees and asylum seekers achitipawo nyaya yekuti vaakutarisa pamapemisi anga akarejectwa ayaya vaakumaita revisit kuti vaone kuti havagoni kupa here vanhu mapemisi vanga vasina kurejectwa zviri pamutemo voonawo kuti pavanhu vanga vakasubmita asi vanga vasati vapuhwa mameseji ekuti makasubmita vovapawo mukana wekuti vanhu vakadero vaite se vainde kunotarisa kuti mapepa avo ave papi nobva vachinjawo ofisi kubva kwayanga iri uko kuvarungu uko kurifonia uko nobva vaiunzawo muno mukati muzeve vacho vanhu vakaaplya mapemisi acho nechemutown town paeast gate apa
asi muri kuona izvo zvizvarwa zvezimbabwe zvichibatwa sei pari zvino takanyanyotarisa vakamirira iwaya mazsp vasati vanyatsoziva kuti vakawana here kana kuti kwete
no chinoitika nechekuti kana usingazivi kuti wakawana here kana kuti kwete asi uine umbowo hwekuti wakamirira bepa iroro aiwa haubatwi zvakaipa vanhu vane dambudziko ndevaya vakagara vasina kumboaplya zsp ndevaya vakauya mumasure mezsp remember zsp ndiyemuna 2010 december ivavo ndovekuti ukaenda paeach police station unowana varipo vakavharirwa vachinzi vakamirira kuenda kulinjera ukaona mota yemapurisa yakangozara vanhu kumasure ukangoitawo mukana wokutaura nepafenzi payapa ndeipi ndeipi ava vanobva vatokudaira kuti handeibhlaz tabatwa tiri kuenda kupolice station kana kuti tiri kuenda kulinjera but ivavo ndivavo ava vari mubhurachati rezsp for now kusvika mukupera kwa2017 ava vachiri nanhu vachiri kufema nekurara dzinouya.